sadaro.
Baba Harare, ne musika na wemu Harare.
Maina baba wangu, vari kundi chaka. Vakufunga ndakanza katika, ndaka maroka. Kumapurisa varipota, missing person. Patsigiri wangu vachambura, vane mapweshen. Vakufunga ndakatetereka, ndakarowa. Vakufunga ndakanza katika, ndakaenda. Vakufunga ndakatetereka, ndakarowa. Vakufunga ndakanza katika, ndakaenda. Azimusa chema, musa chema. Baba na mai musa chema, musa chema. Mavanti yangu musa chema, musa chema. Mapurisa musa chineza. Nekuti ndiripo, ndiri safe. Mwana uye ndiye akandivaira. Akandidzimisa phone.
Musavunda, Great Kalista.